tuvari kuba panye ma diploma tuvari kuraya. I'm blaming government instead of blaming people. Nekuti hakuna mabasa. I'm blaming government instead of blaming people. Nekuti hakuna mabasa.
Jimmy McCarthy this action and action and as matter konde songesa. My top secret any eye I'm a singer then now and after kuma budesa. Bangeti ya taku zero ma public ita jakwa taku taurisa. Mwe banona moyarara nekuti chokwa chinorovesa.
Asi chaso wakaparidza chemameswa.
Parikunde nzvasvika ndakuda kuparisa.
Chokwa chinorwadza asi chinogadzirisa.
Ma top secret nasi ndamabudisa.
Pane ma degree ndovari kuba. Pane ma diploma ndovari kuuraya. Pane ma degree ndovari kuba. Pane ma diploma ndovari kuuraya. I'm blaming government instead of blaming people. Nekuti hakuna mabasa. I'm blaming government instead of blaming people. Nekuti hakuna mabasa.
Ndini headmaster, mukadzi wangu ndi deputy headmaster. Vana vangu ndoma teacher, vazokoro vangu ndovana vechikoro. Kana usiri hama yangu hauna graft. Usiri chimoko changu hauna graft. Pasina kutiza hauna graft. Pasina choko mumwe hauna graft. Saka vane ma degree ndovari kuba. Vane ma diploma ndovari kuraya.
Try to get a line,
do it asay. Upenyu wacho chava chisivano.
Vane ma degree ndovari kuba. Vane ma diploma ndovari kuraya. Vane ma degree ndovari kuba. Vane ma diploma ndovari kuraya.
I'm blaming government instead of blaming people. Nekuti hakuna mabasa. I'm blaming government instead of blaming people. Nekuti hakuna mabasa.
Jimmy McCarthy this action and action and as matter konde songisa. My top secret any eye I'm a singer then now and kumabudisa. Bangeti ya taku zero ma public ita jakwa taku taurisa. Mwe banona moyarara nekuti chokwa chinorovesa.
Asi chaso wakaparidza chemameswa.
Parikunde nzvasvika ndakuda kuparisa.
Chokwa chinorwadza asi chinogadzirisa.
Ma top secret nasi ndamabudisa.
Vane ma degree ndovari kuba. Vane ma diploma ndovari kuraya. Vane ma degree ndovari kuba. Vane ma diploma ndovari kuraya.
I'm blaming government instead of blaming people. Nekuti hakuna mabasa. I'm blaming government instead of blaming people. Nekuti hakuna mabasa.